Vashandi vafunga kuramba mabasa nekuda kwezvikonzero zvakati kuti vachishandisa Labour Act 2801 inoshanda munyika medu meZimbabwe.
Chii chiri kunetsa nai vakatsina?
Vashandi vari kutsutsumwa zvikuru nemashandiro avari kuita, atingati maworking conditions, nekuti pavari kushandira vazhinji vavo havana zvipfeko zvinotarisirwa kuti munhu anga ashande panzvimbo dzavari kushanda. Semuenzaniso, vamwe vanotoshanda kusuwereji vachibata tsvina yavanhu asi vasina magloves, vasina mayunifomu akakwana, vakawanda vasina protective clothing. Iyoyo ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zvavari kutsutsumwa nazvo kuti aiwa, utano hwedu hwakakosha kudarika zvimwe zvese. Uyezvewo madzimwe nzvimbo zhinji dzekanzuru, mapremises ekanzuru kunoshandira vashandi vekanzuru, hakuna matoilets, hakuna mvura, asi vanongonzi uyai kubasa zvakadaro, uye vanongonzi uyai mushande zvakadaro. Uyezve mamwe imwe furniture iri kushandiswa iri kugarirwa navashandi vekanzuru, kana madesk avainavo kana machair, mukamaona hamuzodi zvakare kana kuzoda kumaona, nekuti hazvina kumira zvakanaka. Vazhinji vamwe vanotogara pazvigubhu. Macheya chaiwo hakuna, hakuna fenicha iriko.
Makamboita hurukuro nemushandirwo wenyu here, uye chii chakabuda muhurukuro idzi?
Tabvira kare tichitaura nezvezvinhu izvi, asi hakuna munhu ari kuteerera kuti atorowo matanho zvigadziriswe. Saka vashandi vataiwa, isu tinoziva kuti mari irimo mukanzuru, ende tinoziva kuti iri kuabhuswa. Semuenzaniso, izvezvi mumastreets muri kupisa kwazvo nemari, nenyaya yemari yaitota 20 million US. Inongonzi yakashayikwa pakanzuru. Isu nguva yese taiti kanzuru iri kukolekta maRTGS, asi tozonzwa pano kuti 20 million US dollars yakangotsakatika. Zvakatsamwisa vashandi izvozvo zvakanyanya, nekuti hatisi kuona kwatiri kuenda mberi, tiri kutoona kuti tiri kudzokera kumashure. Uye employer wedu ane imwe arrogance yakaipisisa, yekutoti level racho rearrogance iroro haritori legendary. Saka tiri kutsutsumwa, vashandi vari kutsutsumwa nekuda kwaizvozvo. Mamwe mapremises ecouncil haana magetsi zvamuchose. Vamwewo ndo vanoita mashift work. Mashift work vanoita vanogona kupedza basa kuma 8 kuma 9, asi havana panguva idzodzo makombi anotakura vanhu anenge asisipo, vanenge vatoregedza kutakura vanhu. Saka panguva idzodzo munhu anozofamba 5 kilometers or more kuti aende kumba kwake, zvinogona kuzomupa njodzi munzira, kusangana nematsotsi nezvimwe zvakadaro. Tinotore maincidents akadaro ekuti nevashandi vakawanda vakaatakwa nematsotsi, asi kanzuro haina matanho ainombotora pamusoro pezvinhu izvozvo. Zvakarewo mamwe mapremisi ndeyekuti vashandi vekanzuru, mapurisa anogona kunzi agadhe mapremisi matatu iye ari one usiku hwese. Haana cheni, haana tsvimbo, haana chundiya, anenge angori iye pache zvake nehembe dzake dzekumba. Saka toona kuti zvaa zvakaoma. Mashandiro acho anotyisa.
Zvimwe zvichemo zvevashandi ndezvipi vakatsina?
Mosquito munoshandirwa. Tikatora nezvenjodzi dzekuti pamwe pacho pane nyoka chaidzo. Tinotora nemwe incident zvakare, imwe sisi wedu vakatoatakwa nenyoka vari pabasa, asi hakuna matanho futi akatorwa. Saka ndo zvimwe zvitsutsumu zvine vashandi vechitungwiza municipality zvaita kuti vati aiwa, zvakwana, hatichada kuramba tichingoshandiswa tichipinda munjodzi. Saka vashandi vati patasvika tasvitswa pasiripo. Tinotori nemamwe maizeni zvakare, vashandi vakafa nekuda kwemotikari idzodzi. Vamwe vashandi vakakuvara nekuda kwemotikari idzodzi, asi hapana kana matanho anotorwa. Saka tati isusu kwete, tombomirira ipapo tomboona kuti vanogadzirisa here pa 14 days atavapa.